McDonald. I've got all the hits for you right after this news break on VOA 1.
Manerako kanaka muri yeZimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Masikati akanaka vatereri tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wechina mbudzi 16 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri nchiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi icho tiri kutepfenyura chakakosha kana kuti special broadcast.
Tinenge tichida kutenda sevana weZimbabwe kana vekunzewo vachitarisa nekutevedzera zvinenge zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe, chinhu chakanaka. Saka ndoda kukurudzira kuti vari kunze kana vachiona vachida kubatsira ngavazive kuti vana veZimbabwe vakarwisana neutongo hwamugabe kwenguva yakareba.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika yokurudzira kuti muZimbabwe munge muchigadzikana zvichitevera mashoko ekurudziro dziri kubva kumaseneti akaita seamaamerica nemamwe masangano ekuti mauto aremekedze kumbiro remitemo. Mubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika wezesni unoti uri kutevera kusagadzikana mune zvematongerwo enyika kuri kuitika munyika. Mutungamiri webato rinopikisa reNPP amai Joyce Mujuru vanoita musangano nevatori venhau vachikurudzira kuti munyika mumbwe hurumende inofanira kubata matomo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzedare reSenate remuAmerica dziri mukomiti inoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika dzakanangana neAfrica dzinoti dziri kushushikana nedanho remauto rekutora masimba zvichitevera kupindira kwawo makakatanwa ari mubato rezanuPF. Mugwaro ravaburitsa maSenata anoti vaChris Coons vekuDelaware vachimirira bato remaDemocrats, vaJeff Flake vekuArizona vebato reRepublican, vaCory Booker vanove webato reDemocratic Party vekuNew Jersey navaJohnny Isaacson vekuGeorgia vari webato reRepublican Party vanoti mauto anofanirwa kuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe zvose uye kuremekedza bumbiro remitemo. Mukuziya nezvemashoko aya tabata Dr. Victor Chimutu vanove mutungamiri wesangano reZimbabwe yadzoka maiuya iZimbabwe.
Chekutanga ndinoda kutenda kana weInternational Committee nemasenators iwawo uyewo wemusadhakiwo vari kutarisawo zviri kuitika, tinenge tichida kutenda sevana weZimbabwe kana vekunzewo vachitarisa nekutevedzera zvinenge zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe, chinhu chakanaka. Saka ndoda kukurudzira kuti vari kunze kana vachiona vachida kubatsira ngavazive kuti vana veZimbabwe vakarwisana neutongo hwamugabe kwenguva yakareba. Vana veZimbabwe vakatarisira shanduko mukati menyika yeZimbabwe. Kana paine kupindira kungawepo, ngakupindire kana mashoko anoita kususukidza kuti upenyu hwevana veZimbabwe hunake. Tichitarisa mashoko avataura ekuti wemilitary wadzosere utongo kune yatingati civilian leadership, mashoko akanaka. Kana isuo tinokurudzira kuti vakuru vemauto vapinde mukutaudzana nemapato akasiyana-siyana vanopikisa, machechi, vanoitawo izvozvo zveactivism, pagova neurongwa hwekuti Zimbabwe ingafamba sei kubva apa. Asi chandinoda kukohomekedza ndezvekuti vamugabe havafanire kunge vari part of that solution.
Tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, hapana ari kunyatsonzwisisa kuti mauto akananga kupi, zvii zvichaitika mune ramangwana. Tingaona here vachiteererawo kana idzo kurudziro dziri kubva kumaseneta iwaya pamweyo nemasangano akaita seAfrican Union nesadic?
Mauto anofanira kuti ateerere zvinotaurwa nevana weZimbabwe kunyanya asiwo nezvinotaurwawo nenyika dzekunze nemaseneta ataura kudaro iwavo. Nekuti Mauto achada kudyidzana nenyika idzodzi kuti Zimbabwe ienderere mberi panoda kudyidzana neukama hwakanaka nenyika idzodzi. Ende kutora kwaita Mauto kutonga kana kuti utungamiri nechisimba zvinhu zvisingayemurike munzvimbo dzakawanda kana kuti zvichitariswa nemaregional nemainternational community. Saka chingatongovepo ndechekuti Mautowo akwanise kuona kuti zvawaita waita sezvido zvevanhu weZimbabwe asiwo waita ukama hwakanaka nenyika dzekunze.
Mauto ari kuti haana kutora masimba kana kupidigura hurumende. Zvinosiya papi vese vari kuchema kuti Mauto adai, Mauto adai, ngaadzosere utongo kujekerere.
Mauto anotaura kuti havana kupidigura hurumende asi pachivanhu peduka zvinonzi kana ichifamba sembudzi ichitaura sembudzi inogona kungova mbudzi. Saka tingangonetsane zvedu pakuti tingati chii, vamwe vangaiti coup here kana kuti inganzi bloodless transition kana kuti mamwe mazwi ari kutaurwa akasiyana siyana. Asi I think chokwadi chiripo ndechekuti Mauto iko zvino ndo ane simba muZimbabwe. Mauto iko zvino ndo tingati panguva iyoyi ndo ari kutonga kana kudecider zvichaitika muZimbabwe. Saka Mauto muZimbabwe iko zvino ane simba rainaro. Asi chatinokumbira ndechekuti washandise simba iri zvakanaka. Vazive kuti vana weZimbabwe vane katarisiro kadoko-doko. Noti kuti vana weZimbabwe vari kufarira zvakanyanyisa kuti Mauto ngaashandise simba kupindira mune zvematongerwo enyika. Asi kuti panogona kuve paine kamukana kekuti upenyu hwevana weZimbabwe hungamire zvakanaka tichienda mberi.
Vanga vari mukuru weZimbabwe yadzoka, Dr. Victor Chimutu, vari parunare kuBergen kuNorway neStudio 7. Zvichakadaro, mubatanidzwa wemasangano akazvimirira anorwira kuti munyika muve nesarudzo dzakachena weZesni waburitsa mashoko uchiti uri kutevera kusagadzikana mune zvematongerwo enyika kuri kuitika munyika. Sangano iri rinoti riri kukurudzira kuti mapoka ose akakosha nechekuita mukugadziriswa kwedambudziko rezvematongerwo enyika iri aise musoro pamwe chete. Vamwe vagari vemuchinoi vanonzi vakafarira danho rakatorwa nemauto rekutora masimba. Kunyanga hazvo vamwe vari kuti zvine chekuita nekurwira masimba kuri kuitika mubato rezano PF. Asa Chigoriwa anotipa nyaya iyi.
Vazhinji vanoti kunyange kutungamirirwa nemauto kusingakurudzirwe pautongi hwejekerere vafara zvikuru vachiti pamwe zvingaunze shanduko munyika. VaCrispin Kondowe vanoti vafarira danho iri sezvo nyika yanga yaenda kumawere nekuda kwechimwe chikwata chairwira masimba muzanu PF chinonzi G40.
Inini aisarudzi kuti generals nokuti danho ravatora kairi danho rokuona kuti G40 yanga yatora nyika yakuiendesa kumawere. Ukatarisa mhenzaniso wapataura kuti Somaria yakaita saizvozvo. Saka tingaregere Zimbabwe ichienda kumawere sezvakaita Somaria. Vanhu vakaita sana Chipanga vachituka magenerals zvifaindi kuti nyika haina kwairi kuenda.
VaPeter Kashamba vanotiwo vari kufara zvikuru uye vanotarisira kuti zvinhu zvichanaka munyika.
Zvaitika izvi zvekuti nyika yazotorwa nechisimba. Ini ndino tenderana nazvo ende ndiri kufarisisa nazvo kuti ndozvazoitika. Saka ini ndinoti zvaitika izvi ndinozvitsigira. Tinotarisira kuti zvinhu zvichanaka pamberi apa. Ndinongoti dai vakangogadzirisa izvi zvegovernment izvi uiso maminista anoningirina, anorespectikano, anechiremekedzo.
Vanotiwo chimwe chinhu chanyanya kuvafadzawo ndechekuti hapana kudeuka kweropa izvo zvinowanzoitika munyika dzakawanda kana mauto atora simba.
Tinofara nekusadeuka ropa rakanyanyisa kwaitwa kubvuta nyika kwaitwa nemauto edu emuno muZimbabwe. Chinonyanya kundifadza hangu ndechekutizo ropa redu revanhuwo nje isusu harina kudeuka.
Mumwe mugari wekusakubva kwamutare vaBen Mashayamombe vanoti chikuriri chine chikuriri chacho.
Chinokwanisa kutaura za tese kuti maybe ndo kutonaka kwazvo ndozi kuitika izvika ndo zvakamirwa nemunhu wese munyika mudara aingoda munhu anongomusheka basi saka ane match yake he finally made his match so let the games begin and I'm happy for this.
Mumwe mugaro wemuchinhoi vaEdward Kadevere vanoti vanhu havafanirwe kupemberera nezvaitwa nemauto sezvo vasina kuzviitira kugutsa ruzhinji asi kuti vadzivirire uori hwavakaita. Vakadevere vanoti mauto azviita nekuti vakatora divi pamapato ari mubato reZANU-PF airwira masimba. Mauto ari kukurudzira kuti vanhu varambe vachiita zvavanogaroita mazuva ose sezvo vasati vapa urongwa hwekuti vachaita sei. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine apa Chigoriwa.
Mutungamiri webato rinopikisa reNational People's Party kana kuti NPP, amai Joyce Mujuru, vaita musangano nevatori venhau muHarare nhasi vakati panofanirwa kuumbwa hurumende inofanira kubata matomu zvichitevera danho rakatorwa nemauto munyika rekubvuta masimba. Amai Mujuru vakurudzirawo kuti vose vane chekuita munyika vanofanirwa kupiwa mukana nekuisa misoro pamwe chete kugadzirisa dambudziko iri. Vatiwo sarudzo dzinoitwa munyika dzinofanirwa kuitwa dzichiongororwa nemasangano akaita seAfrican Union, SADC nemamwe. Tichakupai zvizere kubva kumusangano uyu muchikamu chedu chinotevera. Imwe nyanzvi mune zvemabasa nevashandi inoti kana mauto akabvumidza kuvepo kwehurumende inoremekedza bumbiro remitemo, vekunze vanoda kudyara mari dzavo munyika vanogona kusununguka kuita izvi. VaThomas Mashingwe vanove zvakare munyori mukuru wesangano revashandi reNational Energy Workers Union of Zimbabwe vanoti chimwe chinodiwa kumutsiridzwa kwemaindastiri kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kuwana mabasa.
Chekutanga ndechekuti titarise kuti upenyu hwevashandi hwakamira sei parizvino, uyezve nekuti huri kuenda kupi, hwanga huchienda kupi. Totarisazve kuti chiitiko ichi chingabatsire here. Parizvino mastatistics anoti unemployment iri pa95%. Zvinoreva kuti washandi 5% of the workforce ndo vari pamabasa mufomal sector. Zvanga zvichiitika ndezvekuti zviri kuramba namba iyi yeunemployment ichienderera mberi. Ndo nyaya yanga yakabata washandi. Saka kana mauto apindira ngaasagumire pakuti ndikuda kungotsvaka mbavha, ndaanange kusystem yese kuti zvigadziriswike.
Asi mungaona here nezvaitwa nemauto izvi vanoda kudyara mari dzavo vachizosununguka kuya muZimbabwe kadai pazouya imwe hurumende asi yapinzwa nechiuto?
Ndinoona vanhu vachidyara mari dzavo. Chinodiwa nevanhu vanenge vachidyara mari ndechekuti mutemo wakamira sei. Saka mauto akapinza vanhu parizoita hurumende. Kazhinji ikaita hurumende yemubatanidzwa inosanganisa mabato ese, iyo vanoti interim or transitional authority, tinoona zvichigona kuvandutsa nekuti vanounza mari vanonge vatoa kuti mari dzedu dzinogadzikana.
Ukouyawo nyaya dzekumutsiridzwa kwemaindastiri, tinoona kuti ndo chinhu chikuru chiri kuita kuti mabasa asaonekwa munyika. Pane zvingatarisirwa here kana vari kunzi vanga vachitarisa hurumende kushanda vakanga vabviswa?
Ndinofunga kuti industry inogona kumutswa nekuti muZimbabwe tine zviwanikwa zvatakapiwa naMwari zvakawanda. Tine vashandi vakadzidza vane unyanzvi mune mabasa akawanda. Tinofunga kuti industry inogona kumutsiridzwa. Tinodiwa kuindastri kwedu kuuye mishina minyowani yekuti mabasa agone kuitwa. Izvi zvinofunga kuti zvese izvi zvinogona kudi kuenda mberi.
Ndini Jonga Kandemiri, tosangana muzvirongwa zvedu zvinotevera.
kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Amachono wakwethu, olambulela emoyeni ngolesine mhlaka 16 lwezi 2017 ngoProfessor Jeremiah. Endaweni zethu namhlanje. Mkokeli webandla le National People's Party unkosikazi Joyce Mujuru uthi kumele kubunje uhulumende womanyano ozaphatha intambo zombuso kwesikhatshana kusadingwa isisombululo kudaba leZimbabwe. Amalunga ohlangothi lwezomvikela enhlanganisweni yomanyana wamazwe angezansi kwe-South Africa olwe-SADC Troika ahlangana kwelebutswana ngayo nale imini ehlaziya umumo oseZimbabwe. Ikomiti yedalela kwele Melika eleSenate ibona ngokudlelwana balelo lizwe lamazwe aseAfrika ithi lanxa uMongameli Mugabe ebusa ngocuku ikhathazekile ngokuhluthunwa kwentambo zombuso libutho elizweni lelo. Umkhokheli webandla le National People's Party unkosikazi Joyce Mujuru uthi kumele kubunje uhulumende womanyano ozaphatha intambo zombuso okwesikhatshana kusadingwa isisombululo kudaba lweZimbabwe kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Ekhuluma emhlanganeni lentatheli zindaba yeHarare lamhlanje, uMjuru uthe kumele uzulu weZimbabwe ehlanganisa amakhanda ndawonye adinge umhlehlandlela ozaphuma lengqubela phambili ethakazalelwa nguZulu njalo efaka ilizwe esimeni esihle. Wengeze wathi inkulumo zokulungisisa udaba lweZimbabwe kumele zigoqele abantu abavela kungxa zonke zempilo ogoqela abezombusazwe, abezinkonzo, abenhlanganiso ezizimeleyo labafundi. Uthe kungabunjwa uhulumende womanyano kumele kwenziwe ukhetho njalo kuvunyelwa abantu abavela kwamanye amazwe asebenza phansi komanyano United Nations, abe African Union, ndabesadeki ukunje kanye labenhlanganiso ezizimele ukuthi baze bona ngokuqhutshwa kwalelo khetho. Amalunga ohlangothi lwezomvikela enhlanganisweni yomanyana wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika olwe-SADC Troika ahlangana kwelebutswana ngayo nale imini ehlaziya umumo oseZimbabwe. Umhlangano lo wesiphangiphangi obizwe ngumgcinisihlalo we-SADC uMongameli Jacob Zuma ungenwa iziphathamandla zamazwe abalisa ele-Angola, Tanzania leZambia. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya olubhekise emhlanganweni lo. Wotane sizwe ukuthi yena ke ubona njani umumo khona ngale ukuze lo mhlangano uvizwe ngesiphangiphangi. Siyakwamukela kuhlelo lethu mathi.
Siyabonga Plexidis.
Kumi njani khona ngapho ukuze kuvizwe lo mhlangano njalo abantu jikelele babheke ngaliphi ilihlo okwenzakala eZimbabwe lapho ibutho elithethe khona intambo zokuqondisa okwenzakala elizweni?
Ngingathi kubalaleli umumo omkhathi oqalise ngamhlangano isibhakabhaka siclear kodwa ngokunjalo kuyaqanda kwelentshongo lasikwazi ngesikhathi kumele kube uthisa kakhulu siyamangala kumbe kule nto ezenzakalayo njengoba kulezi zihlalo eziningi abantu bona on the ground yiludaba osegudwini kwakhathesi wonke umuntu oseBotswana ukhuluma ludaba lakhona noma nje sibe ngathi bamangele ukuthi kanti sokusenzakalani in between ngoba expect ukuthi engqodaba lalo luzahamba ngesiphangiphangi kube lento eclear yenzakala bebona ukuthi ikusasa imenjani. Kodwa kwakhathesi ukhayelela ukuthi kungena umhlangano ngisendleleni ngiya headquarters eSADC ukuthi siyekuza ukuthi ama ministers sathaleni wonala waqambile yagoqela weAngola, Tanzania kanye leZambia kuthi kuzaba lo mcimbi ophuma eSouth Africa noma nje uJacob Zuma uMongameli weSouth Africa abengekho ukhalela ukufika kusasa ezohlana loMongameli Ian Khama kodwa lokho kuyangaphathelana ngalalo umhlangano namhlanje.
Ubona ngani yona iSADC ingagcina ingenela yini edabeni lweZimbabwe?
imbono khona lebonayo ukuthi hathi ungenela ngokwabo kwenjayelo quite diplomacy sithola siyibona le kodwa ukuthi ungenelwe in a vigorous manner or ukuthi ngendlela eqinileyo asiboni kungenzakala ngoba singakhala eminye indaba ezifana lesotho esande kwenzakala khathesi akula iconcrete action esingathi lunyathela oluqinileyo esiboni isadikele uthatha ngaphandle kokukhipha amazwi kuphela akona kunye esingakukhala phandle ukuthi kukhulunywe njengokuthiwa i-old boys club akula nto eningi esiyikhalele ukuthi kuphumeke lo mhlangano.
Ye umbuzo wami wokugcina abantu bona abezimbabwe bakhangeleleni bayathakazelela bayakwemukela na ukuthathwa kwentambo zombuso libutho.
Ekuqaliseni bakuthakazelele sibili ngoba bathi bayafisa iningi lithi liyafisa ukuthi kube lo tshintsho bafisa ukuthi ube lo moya omuthi ophephethayo kodwa osungani kuyabadida njengokuthi ekuqaliseni ukuthi kanti khathesi sokwenzakalani njalo abanathemba ukuthi lo umhlangano ozaba khona kakhesi uzabanceda kakhulu ngoba bathi kanti isadi ibivele ingaphinda kusondele izinto kanti lokhu esonayo eZimbabwe akula isikhathi lapho isadi kuyangenela njalo uyanceda khona. So amathemba abo akhathesi singathi asuspended asemoyeni alengile abakwazi ukuthi ikusasa injani.
Ye ngemva kwensuku ezimbili ibutho lazo sekuthi liyathatha ukuqondisa akwazakali ukuthi vele kathi osekubuseni okwamanje ngobani.
Yikho kubahluphayo kakhulu kuyabakhathaza kodwa engingakusho ukuthi is business as usual into zonke ziyahamba nje kuyakhuma nabantu abasemngceleni abangenayo bevele ramakhobanda abaphumayo baphuma nje wakhathesi akukabi lokukhuqa kumbe ngathi anxiety liyana ekhanyayo on the ground noma nje kula anxiety ukuthi kathi kukhona phambili inkokheli ngubani vele obambi ilizwe kusasa injani kusasa yethu.
Yeah hayi sezamelela ke ukuthi uphenduke emhlanganweni lo owe SADC Troika ukuze sizwe kumbe iSADC yona ngwayo ingangenela. Siyabonga kakhulu Martin Ngwenya.
Usibonile kakhulu.
Yeah. Leyo ke ibiyintatheli zindaba yethu eyeStudio 7 esebenzela kweleBotswana eGaborone lapho aqonde khona emhlanganeni lo weSADC Troika alabo abahlangana ukuze bahluze udaba lweZimbabwe. Ngosuku lwesibili abakubutho leZimbabwe Defence Forces bephume emsakazweni kamabona kude oweZTV besazisa ukubana sebethethe intambo zokuqondisa okwenzakala elizweni kodwa besithi kabahluthunanga intambo zombuso abantu abaningi lokho bezibuza ukuthi kathi ngubani osebuza sibisibili elizweni. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mandla Mkhwananzi ohlala esigabeni seIndiana khonapha eMelika upha umbono wakhe ngokwenzakala eZimbabwe.
Umbuso lo khona kasikwazi ukuthi uzasiqondisa ngapi ngoba isikhathi sokuqala ungena kulesi isimo kodwa nxa sisiya ngalokho abakukhulumayo bona bakhanya mpela kuzwelana labantu bakhanya belesifiso sokuthi iZimbabwe iye phambili kodwa futhi sikwesabayo ukuthi anti lokhu bekuyikulisana kwabantu bebandla leZANU-PF bekuyi-internal conflict. So kasikwazi ukuthi nxa sebephumele egcekeni babamba zonke izinto kusho ukuthi kusiya phambili idemokhrasi ayisabi khona kumbe bangenele kuphela ngenxa yokuthi okwalesi sikhathi kuphela.
Bona bathi kade befuna ukuthanyela ingcekeza kade zingene ebandleni leZANU-PF eliyilo elibusayo.
Kufanele sikhumbule futhi ukuthi laba yibo abantu abathi bona kabasoze basalute umongameli ongazanga empini.
Bona bakhangele ibandla bengalihlukanisi lohulumende abanye ngababasolayo ukuthi bona bangangenela njani endabeni zomdeni weZANU-PF bona beqhatshwe nguhulumende.
Yikho okudidayo ukuthi khona vele singathi anti yabona ukuthi uhulumende lowo wena ehlulekile ukwehlukanisa amabutho i-judiciary, amapholisa, zonke zinhlanga ezingama-civil servants wehlulekile ukuthi azehlukanise wazilumbanisa zonke zaba ngaphansi kwakhe okuthi bezingasebenzela abantu kodwa bezisebenzela yena umongameli Robert Mugabe. So sokubuya sokumhlupha futhi kodwa-ke lanxa sesiya phambili kasingeke sithabe sithokoze secele kakhulu ngoba sikwazi ukuthi injongo yabo kuyini.
Kodwa abanye njalo ngabathi phela nxa kuyukuthi bayasincedisa ukuthi sisuse umbuso kamongameli Robert Mugabe osuhlale kakhulu njalo eseluphele, kungasinceda kwela kusasa.
Yesithanda ukuthi sikwamukele ngendlela yokuthi kuzasinceda, sikuthangele ngaleyo ndlela. Kodwa siphinde futhi sifake imiqobotho ngoba kunenge singakwaziyo ngalesi sehlakalo. Ikakhulu njengoba nitshele ukuthi into eyenzakala phakathi laphakathi kwebandla lezanu-PF. Phela kulezi mali ezacathayo ama-15 billion lani. So asikwazi ukuthi imali lezangaphi.
Abanye njalo ngabathi njengoba abakubutho besekela kakhulu lo oxotshiweyo bengumsekeli kamongameli uMnumzana Mnangagwa, yena ke vele waziwa ngocuku ukuthi waphatheka kumbhuqazo wegugurawundi.
Yakusobala ukuthi phakathi kwamahlandla lawa phakathi kwezanu-PF bekulokuzondana okukhulu. Kodwa nxa sikhuluma ngendaba yegugurawundi umbhuqazo lo, ayisiyedwa Mnangagwa, bonke la umongameli uMugabe, bonke la abaningi izandla zabo zilegazi kulokho okwenzakalayo. So kunzima ukuthi simkhangele yena yedwa. Kodwa lanxa kunjalo asilakukhetha thina, sokufanele ukuthi simamukele, sithembe ukuthi esiya phambili uzakwenza ngcono, ahlanganise abantu, ayedlile lokhu okwenziwa ngoRobert Mugabe. Ngoba nxa engayedlulanga lokhu kutho ukuthi kuyafanana. So kufanele ukuthi ayenze okungcono kulalokho, ikakhulu endabeni ze-development, imisebenzi, konke nje ukuthi ama-functions e-government akhanye evuseleleka njengalokho okukhona ngama-aid.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi ngolwela ezamalungelo oluntu, sixoxe laye ese-Indiana khonapha eMelika. Othi ke sikhangele esilakho labo abasilandelayo ababukele enkundleni le yokuzilibazisa, inkundla yokukhulumisana ye-Facebook. Ngicela labo akade belokhu bengakasilaleli ukuthi kwensuku ezimbili ezedluleyo belokhu sisakaza njalo siyaqhubeka. Sabelokhu sisakaza ngehola ngehola kumbe ngemva kwamahola amabili. Sikhangela umumo oseZimbabwe lapho-ke ibutho eselithethe intambo zokukhokhela umsebenzi kweleZimbabwe. Ngabatsho ukuthi nana sebethethe intambo zombuso kodwa-ke asikwazi ukuthi kwenzakalani. Yikho-ke lokhu esihlaziya lapha lalapha ya. Ngothi ngiyemukele laba abenze like lokushare, alishare labanye sibukele sibaningi. Senzile Sibanda, siyakwamukela. Uthe amachono, Nobuhle Sibanda Mpofu, Nomaqhawe Dube, Wothani Sizwe, is that Ndebele our language is dead. Shakespeare Mkiza, afternoon Mtwakazi, amachono. Msunduzwa Ndlovu, ngizanika inombolo zakho uDube, nguye ozabela ithinta ngocingo. Mandla Mkhwananzi besilayi khonapha ecingweni. Uhlelo lwethu livuka njani lokusitshona konke. Moyo Frank Nqo, kuthiwa kwenzakalani manje, yikho khona lokho kulokhe kunjalo. Prince Ngwagwa laye uthi yes store lokhe sikhona lathi khona lapha. Trust Khumalo TK, unjani sisi? Hayi ansimi sithokozile. Msunduzwa Ndlovu uthi siyayicela sivuthiwe, lathi sizayicela sivuthiwe. Emizuzini esesele le emilutshwane wothi ngibale udaba olwekomidi yedale lesenethi lakwele Melika ebona ngobudlelwano balelo lizwe lamazwe awezekazi le-Afrika ethi lanxa uMongameli Mugabe engumuntu wobusa ngocuku okumele ngabe kudala wasuka embusweni, ikhathazekile ngokuluthunjwa kwentambo zombuso libutho elizweni leZimbabwe. Isikhathi sethu asavuma ukubana siqhubekele phambili, kodwa-ke engizalithembisa khona ikuthi asibeke ithuba elifanayo ngehola elilandelayo lapho eliyabe selikhona lo Ntungameli Nkomo kanye lo Gibbs Dube. Igama lami nguPraxedes Jeremiah.